that concerning corruption in Zimbabwe, anti-bribery, anti-corruption, ISO 7001 inside conference. In conference, the executive of the city of Zimbabwe, Gore rapera takamboita pane hurumende yanga iripo nyaya yecorruption. But in Zimbabwe yabva yawedzerawo kuti we have got a new government office is operating under government. Yati kuona kuti iri nyanyoka rabva from the office of the president, iwo comrade Idi Mnangagwa, even musiwa wakapinda vari kuedza kutaura nyaya yekuzero tolerance corruption. But we are encouraging also 2018 kuti government institutions nema private institutions they must be ISO certified in terms of zero tolerance and corruption. This can give confidence to the investors who are coming to invest money in Zimbabwe.
Dr. Nyemba, tiri ipapo, saka hurumende iyi iri kubvuma kuti nyika iri kuparadzwa neuori zviri kuitarisa kuti ibudirire. Muri kutarisira kuvatora nenzira ipi kuti vadzidze, vanzwisise, vagamuchire ichi uye vabvume kuzvigadzirisa?
Chinoitika ndechekuti musha wega wega una baba namai. Even though that also idea yako inofanira ine buying yavo. So isusu as internal control industry we are working in tine buying name yehurumende tichishandisa mazwi avanotaura vachisangana nevamwe vanhu. Like mukatarisa pese papinda vamunangagwa bozi vakuedza kutaura nyaya huori. Izvozvi vari kuedza kusangana nemadzimambo kugwero. Tiri kutarisira kuti vachataura nyaya huori. Ende kuti iwo vamunangagwa vaone kuti havasiwo vega chete vada kufaina huori. Isu semainstitutions anoita zvedzidziso tiripo kuvabatsira mune zvavanonga vataura.
Zvamuri kukokera vehurumende nemakurukota kuti vapindewo muzvidzidzo izvi zvekubatsirana kurwisana neuori, muri kuona vachiuya here?
Yes, vari kuuya. Wese anonzi minista yeZimbabwe yanhasi, wese anonzi MP weZimbabwe yanhasi, wese mucitizen ada kuti nyika ifambe. Hakuna munhu achada kuti nyika inge iri muhomwe manhingi. Munhu wese ari kungoti atike zvinake, ende kunaka kuchaita Zimbabwe tirikuurwisa uori. Hakusi kuvasunatira imba imwe chete.
Takatarisa hurumende iripo iyi nezvavari kukurudzira nekwatiri kuenda senyika. Muri kuona here uori huchizosvika pakunzi hwapera, Zimbabwe yachena?
Saka isusu tiri kuti in the next 100 days avamunangagwa izvi tichitarisa is expect nemashoko avo avari kutaura tiri kuona pachiita a great change pane zvanga zviripo mazuva apfuura.